Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikunguru 31/2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mukuru mukuru muofisi yemutungamiri wenyika nedare remakurukota vaDouglas Tapuma vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva nhatu dzeuori. Vamwe vanhu vachema-chema zvikuru nemamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe vakuru muhurumende anoita kuti veruzhinji vasave nechivimbo chekuti hurumende yakazvipira kugadzirisa nyaya yegukura hundi. Kushaikwa kwemapassport kwovhiringidza zvikuru vamwe vari kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru mukuru muofisi yemutungamiri wenyika nedare remakurukota vaDouglas Tapuma vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva nhatu dzeuori. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Muchuchisi wenyaya iyi vaCharles Muchemwa vaudza dare kuti vaTapfuma vakashandisa masimba avo zvisirizvo pavakakonzeresa kutengwa kwemotokari nomwe kubva kuSouth Africa dziri muzita rehurumende asi vakadzodzishandisa sedzavo. VaMuchemwa vati motokari dzose idzi dzakakonzera kuti hurumende irasikirwe nemari inoita madhora ekuAmerica zviuru gumi nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nenhanhatu US$11,936 sezvo pasina kubhadharwa mari yekupinza motokari idzi munyika kana kuti import duty. Rimwe remagweta avatapfuma vaIsau Mandipa vaudza dare pavanga vachikumbira mukana wekuti musungwa abhadhariswe mari yechibatiso kuti vatapfuma vari kuramba mhosva yavari kupomerwa sezvo vachiti motokari idzi ndedzehurumende sezvo mapepa ekuti dzabhadhare mari yekupinzwa munyika akasainwa nemunyori mukuru muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMishek Svanda. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi achishanda nekomishen inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vaTimothy Guta vaudzawo dare kuti vatapfuma havafaniri kuburitswa muusungwa sezvo vachiti vari kuferefetwa nenyaya yekupinzwa kwedzimwe motokari munyika dzinodarika zana vachishandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo. Vati vatapfuma avo vave Chief Director Monitoring and Evaluation kuhofisi yemutungamiriri wenyika vanogona kuvhiringidzana nevafakazi vasina kudomwa mudare uye vanogona kusazomerera kutongwa kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vachiti umbowo huri kuvaroverera huri fararira. Asi mutongi wedare vaHosia Mujaya vatura mutongo wekuti vatapfuma varambe vari muusungwa sezvo vachiti vanogona kuvhiringidzana nevafakazi zvisinei nekuti havachashanda kuState House. Zvaturwa nedare zvatsinhirwa nerimwe remagweta avatapfuma vaValentine Mutatu.
Taita chikumbiro chekuti vatongo vachibva kumba. Tataura zvakawanda kuti sei vatongo vachifanira vatongo vachibva kumba. Asi dare rati ani nechinzvimbo chavanacho muhurumende vanokwanisa kunointerfera nevafakazi panyaya iyi.
VaMutatu vati vave kukwidza nyaya iyi kumatare epamusoro.
Tinoona kuti vanokodzera kuti vapiwe bail, saka tichainda kudare guru rehigh court kuti vanotongwa vachibva kumba.
VaMujaya vati vatapfuma vadzoke musi wa15 Nyamavhuvhu pachaenderera nyaya iyi mberi. Vatapfuma vakambodomwawo munyaya yehuori kukambani yemarasha yeWangi Colliery uko kunonzi kwakashayikwa mamiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerica. Vatapfuma ndivo vave musungwa wechipiri anove mukuru muhurumende asungwa nenyaya yehuori Mbori kubva pakagadzwa commission itsva yeZaki nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi wachivabvu 30 2019. Asi MDC yakaburitsa mashoko ekuti commission iyi iyo inotungamirirwa naMai Lois Matanda Moyo vano vemudzimai weGurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo haina mazino vamoyo ndivo vakabuda pachivhitivhiti muna mbudzi 2017 vachizivisa nyika kuti mauto ainge opindira mune zvematongerwo enyika zvakazokonzeresa kuti vaimbove mutungamiriri wenyika varobert mugabe vasiye basa. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vamwe vanhu vachema-chema zvikuru pamusangano wangu wakarongwa nekomisheni inoona nezverunyararo vachiti mamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende nemuzanupf anoita kuti veruzhinji vasave nechivimbo chekuti hurumende yakazvipira kugadzirisa zvizere nyaya yegukura hundi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Kuchema-chema uku kwabuda pamusangano waitwa muvulawayo nhasi pakati peboka renational peace and reconciliation commission NPRC nevemamwe masangano akazvimirira ega pamwe nevanhuwo zvavo kusanganisira vakabatwa negukura hundi. Mumwe murume angozvidoma nezita rekuti Ndlovu nemumwe abudisa kutsutsumwa uku. Vandlovu avo vanoti vaive musoja mushure mekunge nyika ichangowana kuzvitonga vati vakapambwa vakashungurudzwa nemamwewo masoja kwemavhiki maviri vachinzi vaida kupidigura hurumende. Vandlovu vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti kunyange hazvo veNPRC vachida kuita basa ravo nemazvo matauriro evamwe vakuru vakuru vehurumende pamwe nebato reZANUPF anokonzera kuti vanhu vashaye chivimbo muboka iri.
Komishini iri kuita basa rayo varo tinota kugadzira nyaya yegukura hundi but now tinoita maministers vanhu vehurumende vazotaura futi kuti yairi hondo chichisiziva kuti yaisiri hondo vaviri kuuraya vanhu chete. Kune vakadzi aichiwanikwa ene nhumbu ochekwa mutumbuya mwana oobviswa mutumbu. Mumwe wanikwa ene mwana mucheche ofoswa kuti auraye mwana wake yaisiri hondo iyo auraya vanhu erusaruro.
Munguva pfupi yapfuura munyori wezvekufambiswa kwemabasa muZANUPF vaobert mupofu vakabuda mumapepanhau vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana chikonzero chekukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi. VaHenry Dube vatiwo maitiro akaita seava mupofu anoita kuti vanhu vafunge kuti hurumende hairevesi panyaya yekugadziriswa kwegukura hundi.
NPCR haisati yatanga nekuti maministers apa vari kutaura nekuti he vanoita kugadzirisa apa vari kuti vachatitumira masocha azotiuraya. Ndiyo nyaya yanuti gavhumendi iri papi kana achiti kutaura neNPCR ova ataura kuti achatitumira masocha azotiuraya. Iko zvino vanhu maministers vachiri kutaura kuti inyaya yekukura hundi yange iri hondo. Zvinoreva kuti these people are not genuine nenyaya yavari kutaura yeNPCR yavo because they are still pursuing system yekuuraya vanhu nekukura hundi yavo.
Vamwe vange vari pamusangano uyu varatidza kusafara kwavo nekwavati kunonoka kuita basa rinotarisirwa neveruzhinji kuti vaite kuri kuitwa neveNPRC. Mumwe wevapinda musangano uyu amai Jane Mlalazi vati panguva yegukura hundi munin'ina wavo aive nemakore 12 akabatwa chibharo nemasoja ehurumende akaita pamuviri akazofa mushure memakore mashoma-shoma. Vati vosekuru vavo vakarohwa vakapambwa uye kusvika nanhasi havazive kuti varipi. Amai Mlalazi vati shuviro yavo ndeyekuti vanhu vakaurayiwa vakavigwa vakawanda munzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaita seBalagwe kuKezi kuMatabeleland South vavigwe patsva uye kuti vana vavakasiya vawane magwaro ekuzvarwa nekukasika.
Toda kuti vanhu vaya mafupa aya avhisiwe avigwe zvakanaka kana zvazvichigoneka kuti atestiwe vamwe navamwe vapiwe munhu wavo madokumenti. Toda kuti vana kuitigwe madeth certificate avanhu vaya kuitigwa vana mabirth certificate nokuti havana mangwana ravo vana iko zvino.
Komishina neNPRC amai Neti Musanhu vabvuma kuti mashoko anotaurwa nevamwe vakuru vakuru anogona kukanganisa chimiro cheNPRC uye kuita kuti vanhu vashaye chivimbo nehurumende. Vatiwo komishini yavo ichagara pasi nevakuru vakuru vehurumende ichivakomekedza kuti vasaite kana kutaura zvinogona kukanganisa basa ravo.
Tinoda kuti tikurumbidze kuingenja maministers edu tikwanise kuingenja zvakare vatinoti majuty bearers kuti kana vachida kuti NPRC zvechokwadi ikwanise kuita basa rekunyaradza mirizhonga nekugadzirisa zvose zvatakakanganisirana muno munyika. Zvinoda kuti tizviite matungamiriri vakanyarara vatipe mukana wokuita basa nokuti zvimwe zvatinezenge takutaura zvinoita kuti vanhu vashaye trust. Trust ne NPRC, trust ne hurumende, uye zvinoita kuti vanhu vakwese nekuti zvechokwadi here hurumende iri pachokwadi kuti tinoda kuti tizvisolve maconflicts edu.
Pamaonero evamwe kuti commission yavo inenge iri kuita zvinhu muchiwande wande, amai musanhu vati chirongwa chavange vachiita chekusangana nemadzimai change chichiitwa kure kwenzeve nemaziso everuzhinji kusanganisira kurambidza vatapi venhau kupinda mumisangano iyi senzira yekuti madzimai aya ataure akasununguka pazvose zvakaitika kwavari. Amai musanhu vati veruzhinji vanofanirwa kuve nemwoyo murefu kuitira kuti NPRC ikwanise kuita basa rayo nemazvo, vachiti kana vakaita zvavanotarisirwa kuita nechimbi chimbi vanogona kumedza kusenga kuchada.
Chatinongokumbira kumaZimbabweans ndeyekuti ngavatipe nguva zvishomanini tikwanise kuita zvinhu zvinovafadza ivo uye zvinogutsa zvavakasangana nazvo dani kuti tingonzi commission iri kuita mahearings asi tichizokonzera kushungurudzwa kwakatopfurikidza pane zvavakawana.
VNPRC vange vachiita misangano nevamwe vemasangano anoshanda akazvimirira pamwe nevanhu vakasiyana siyana mumatunhu eMatabeleland senzira yekunzwa kuti vanoda kuti nyaya yegukura hundi ibatwe sei. Vanotarisirwa kuita mimwe misangano yakadai mudunhu reMidlands. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vakafa munguva yegukura hundi mumatunhu eMatabeleland neMidlands. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vanoti hurukuro nekambani yeEskom yekuSouth Africa panyaya dzekuti Zimbabwe itengeserwe magetsi dzichiri kuenderera mberi. Vachasi vaudza Studio 7 kuti pari zvino South Africa ina magetsi airi kutengesera Zimbabwe, izvo zviri kuita kuti dambudziko remagetsi rikure. Zvino hazvinawo kumira zvakanaka kukambani yeEskom iyo yakaita chikwereti chemari inosvika mabhiriyoni makumi maviri emarands mukushanda kwayo kubva gore rapera kusvika muna kurume gore rino. Kambani iyi yave kurarama nekubatsirwa nemari iri kubva kuhurumende yeSouth Africa. Vakuru vekuEskom vari kuti Zimbabwe inofanira kubhadhara chikwereti chinosvika mamiriyoni makumi matatu emadhora ekuAmerica kana ichida kutengeserwa magetsi zvakare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vachasi.
Ndakamanija kunoona vaminista kwedemandache svondo rapera izi, but ndisati ndavaona tambenge tatumira timu dzedu dzainga dzine vakuru vekuzesa nekwedu kuministri vanoona nezvemagetsi nekuministry of finance nekureserve bank. Izvi takazvironga tichiitira kuti sekuzeva kwamunoita tine chikwereti chatiinacho pane iya mari 10 million yatakabhadhara. Saka taida kuti tino matechnical officer edu vanotaurirana navo toona kuti zvinoita kuti zvinhu zvishande zvakanaka kuSouth Africa nekwedu ndezvipi. Saka ndoo pane nyaya ipapo takamirira kwavari kuti vachindipawo ruzivo rwekuti zvakamira sei.
Asi kusvika pari zvino vawedzera here magetsi aya kana kuti zvichingori pazvanga zviri?
Havasati vandipa magetsi. Tiri kutarisira kuti vachandipawo magetsi.
Ko tichitarisawo panyaya yechikwereti apa, ivo vari kuti vari kuda mari uye Zimbabwe yakasunungukawo kubhadhara mari yakawanda zvakadii?
Ndikwanise kuti ndipinde munhaurwa idzodzo nokuti ndenge ndakuvaisa pressure pazvinhu zvazviri zvichakavanda nokuti tichiri kuzvitaura.
Saka kare Zimbabwe yaimbowana magetsi akawanda zvakadii kubva kuEskom uye paine chairi kuwana here pari zvino?
No, taimbowana ma400 megawatts. Vakazendinyi vasvika pa50 megawatts nekuti vanga vaomerwawo vadzikisa kusvika pa50. Saka pa50 iyoyo yakazobviswa. Iko zvino hapana chavari ku
Avo vanga vari gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro makambani mazhinji munyika ari kutatarika zvakanyanya nenyaya yekushaya magetsi zvobva kuti mamwe avhare kana kuti ati vanhu vashande maawa mashoma usiku panenge paine magetsi. Asi dambudziko iri riri kupawo mukana kune mamwe makambani akaita seZimplo iyo iri kutengesa magwenya emagetsi kana kuti majenareta. Kambani inotiwo yakaita zviri nani zvikuru gore rino kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Kambani inotengesawo magejo kune dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mumwe mukuru wekambani iyi kana kuti Group Chief Executive vaVimbai Nyakudya.
My industry anoda magetsi kuti aningirike nekuti akwanise kuoperata mafactory aona. Saka majenerator edu taona achitenga akawanda kudarika gore rapfuura nokuda kwekushomeka kwemagetsi. Ndizvo zvaita kuti also performance yedu inge iri nani nekuti gore rapfuura magetsi aiva aripo. But gore rino nekuda kwedrought kukariba kwanga kuti akwanise kugenerator magetsi anokwana nemamwe aexport anga asisakwanise kuuya. Saka majenerator edu anova applicants engine nemukurumbira chaizvo taona achimuva zvakanyanya gore rino.
Asika tiri kuonawo kuti mune zvimwe zvekurima zvakaita sefodya zvinhu zvinenge zvakati dererei gore rinouya pari kutarisirwa kuti pamwe zvinogona kuita zviri nani zvinokubatsira iwo sei?
Business redu ukaritarisa nekuda kwemilli brand nekuda kwefarmic milli brand ichisevha masmall scale farmers farmic ichisevha mafarmers mahombe macommercial farmers unoona kuti mvura ikanaya macustomers edu anova mafarmers anokwanisa kutengawo zvekushandisa zvakaita semagejo zvakaita sematractor. Saka kubudirira kwavanoita mukurima kwavo kuwedzera kuita mvura kuwedzera kuita gorawo zvakawanda mafarmers achiza kukapacitata their industry.
Tichitarisawo nyaya yekumbovandudzwa kwemari pachinzi nehurumende vanhu ngavashandise maRTGS dollars chete kwete mari dzekuAmerica nedzimwe dzanga dzichishandiswa. Izvi mungati zviri kukanganisa here bhizimisi renyu?
Pakataurwa zvekuintrodhuswa kwemari yemuno pakamboitika kuderera. Saka in a way zvakaaffecta bhizimisi. But hatitarisire kuti zvicharamba zvichiaffecta nekuti obviously kuintrodhuswa kwemari yemuno kunobatsira mabhizinesi akaita sesu anomanufacture kunyanya. Pakuti zvinhu zvatinotengesa kunze zvinobva zvareruka kune vari kunze.
Mumwe mukuru mukambani yeZimplo vaVimbai Nyakudya vachitaura vari parunare muHarare. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvikuru zviri kunze kwenyika zviri kunyunyuta nenyaya yekukundikana kwehurumende kuzviwanisa magwaro ekufambisa matsva kana kuti kumutsiridza anenge apera kushanda izvo zvave kuita kuti vamwe varasikirwe nemabasa. Hurumende yakanga yambozivisa svondo rapera kuti zvinhu zvakanga zvave kuzoreruka sezvo yakatenga mapepa anodiwa mukugadzirwa kwemapasipoti. Asi tsvakiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti hurumende iri kutotarisira chikamu chekutanga chemapepa akatengwa aya pamwe nezvimwe zvinodiwa mukudhindwa kwemapasipoti zvakaita seink kuti zvisvike munyika pakati pemwedzi unouya. Mumwe mushandi atiwo pari zvino hapana chiri kudhindwa kumahofisi kwavo izvo zvinopesana nemashoko anga achiburitswa nevamwe ekuti zvinhu zvave kutanga kufamba zvakanaka. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa vaMaxwell Mwale avo vari kuchema-chema kuti pasipoti yavo yave kupera kushanda pasina urongwa hwekuwana imwe itsva.
Ndingati nhau yemapasipoti zvakawanda zvinotibata nama. Mapasipoti hatina chatinokatsanika asi nhau inotodiwa ndeyekuti tiwanewo mabasa. Usina pasipoti kwatiri kunobva wawane basa. Ndochinhu chikuru chinotanga kubvunzwa wozobvunzwa wopemiti mushure mepasipoti saka haukwanisi kuona basa kana usina pasipoti.
Saka imi mune pasipoti here kuSouth Africa ikoko isati yaexpire?
Pasipoti yautoexpire saka kuchema-chema kunzwa kutoti pasipoti yautoexpire.
Saka muri kutora matanho api?
Matanho hatingatori. kumatano baba kubva America zvina zvamatano kunyika kwedu haisi kuchenera democracy ne freedom iyo yatinongodzimai kuti hatina kunyika kwedu yataita izvozvo taiziva kuti matano tijatora asi pasina madhemokrasi ne freedom hapana matano atinombotora.
Saka muri kuita sei kuti munge muchigadziridza passport yenyu kana kuimutsiridza?
Handikana hope yekuitarisika ndinongomirira 2022.
Saka 2022 ndiye ari kudiwa muri kumirira imi?
Hapana zvatingamboita baba nekuti nyika yacho kana kuda kuti uende kumberi yosara kunzinde mumotika ite zvipo.
Ndiye amuri kutarisira kuti passport yenyu inoexpire here kana kuti makaapply here mukanzi munozodzoka muna 2022?
Passport yandinayo ndiyo yakuti expire. Ikaexpire handinenge atoda kuti ndiapply kuti ndiwane imwe passport. Saka hapatonana hope kana vaitaura zva 2022 baba, hapana kana hope yandingambotarisira kuti ndingawane passport iyo vatinana beta rake ikoko. Hapana kana hope yandingambotarisira. Kutochemawo hamenenita kundimekwasa kugadzira iko.
Saka vamwe vari muSouth Africa vamunoziva vane mapasipoti akaexpire vari kushanda sei kana kuti vari kugara sei?
Basa haritopera baba, kusiri tanzi unenge watova basa. Pasipoti ichingoperawo zvamabhengi ekunokwa totoshandisa kuti mapasipoti basa anotopera. Havo varitowandawo kune kusouth kwacho kunokwa tichingomhanyira kuno kumaruva ndiye aritowanda.
Saka kana pasipoti yapera vebhengi vanoziva sei kuti pasipoti yenyu yaexpire?
Mabhengi ane mabhengi temu. Alina bengi ndinogona kupiwa bengi rako rishanga 2 years kana kuti 1 year kana 2 years ka 3 zvichienderana zvingoendera naizvozvo zvinobvara pevhara rinongera kuda kuvhurwa futi nepasipoti iyo.
Mati mamboendawo here kana kumahofisi ekumuzinda wezimbabwe kuembassy iko kusouth africa muchinonzwa kuti zvinhu zvakamira sei?
Baba vanhu vacho vangofanana tichaonana kundudzo panyika yedu. Vatourayirwa life yedu yetoti taitofanira kuita life yedu yakanaka izvo.
Asi kana tiri kunzwa kuti hurumende yakatenga mapepa ekugadzirisa mapasipoti anotarisirwa kusvika pakati paAugust apa, zvinokupai tariro yakadii kana kuti hope?
Hurumende yagara ndomatariro ayo yagara inongonyota zvakangofanana nemagetsi ari kutaura kuti yakatenga kudhara kuno kusouth africa kuno vakataura kudhara izvo kuti haizvo zvemapasipoti izvo zvingambonyeperani hurumende inongoita nyeperani.
Saka munofunga kuti hakuna chakatengwa here?
Kutori nanga yatengwa dai katengwa kuti chikatengwa chinouya kava kana katotenga chinouya kutenga kwerudzi ikokokoko kutenga uko hakuchazi kutenga kwangu kaine kutenga kwehurumende ndokungazi kuti yasvike pakati kwemwedzi. Tichitaura zvehurumende tichitaura zvenyika kana tichitaura zvemunhu zvemunhu pamwe tega tingambisire kuti pangu zviri kukosha zvinhu zvokwasi yakuya nendege here ndozvinonzi hanzi zvichauya pakati kwemwedzi.
Avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe vamaxwell mwale vachitaura vari parunare muJohannesburg South Africa naJonga Kandemiri westudio 7. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka kuMutasa Central kumaNikaland mushure mekupondwa kwavamaxwell gwechekweche nemusi wemuvhuro manheru. Vamwe vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vagwechekweche vakapedzisira kuonekwa vachinwa doro kubhawa rekuchidoko hori, uko vari kunzi nevamwe vebato remDC vakanetsana nevanofungidzirwa kuti vasori nemauto avo vanofungidzirwa kuti ndivo vakazovaita akafira mberi. Asi imwe hama yemufi inoti haina ruzivo rwekuti vagwechekweche vaiita zvematongerwo enyika kana kuti vainge vanetsana nevanhu kubhawa. Vakuru vemapurisa muManikaland vaudza Studio 7 kuti itaure nemutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati avo vati vanga vasati vapirwa nyaya iyi. Asi vavimbisa kuti vachataura nemapurisa ekuManikaland. Hatina kukwanisa kuzovabata apo taenda kumhepo. Hama dzemufi dziri kuchema-chemawo kuti dzanzi dzichaziviswa mukupera kwemwedzi unouya kuti chii chakatora hama yavo sezvo paripo pachaongororwa mutumbi wemufi kana kuti pachaitwa post-mortem. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukoma wemufi vaJonathan Gwechekweche.
Hatina rubatsiro rwataona kubva kumapurisa, rubatsiro rwatatoona kubva kumapurisa tanzi kana akaitwa post-mortem musi wa29 August. Sezvaatitaurira kuti paradzai hino vanhu vadini vaende havo 29 ndopaachaitwa post-mortem, noti kutoigwa post-mortem.
Chikonzero chei chavari kupa chekuti vatore mazuva akawanda kudaro pasati paonekwa kuti chii chakamutora?
Izvi ndaida kutonzwawo kwamuri wana shefu sindi maakundifonera kudaro kuti wai vari kutora too long, pane chikonzero chei kana kuti chii papapa, because vanhu vese vari panapo vatoita nowe.
Saka mukoma Maxwell vasiya vana vangani? uye wangu aine mudzimai.
Mukoma Maxwell, Maxwell wasiya wana 4 nemudzimai kuti 5.
Pane atasungwa here?
Parizvino hatina kana any information kusungwa kana kusungwa pana atasungwa pachokwadi.
Imi semanzwira amuri kuita ndianani vangadai vakamuponda? Ndianani vari kufungidzirwa kuti vanogona kunge vakamuponda?
Aiwa, ipapo ndinganyepa, hapana vati kufungidzira kuti ane akamuponda kana kuita sei. Zvatoenda tora kuti inini handisazivi nyaya iri mumapurisa.
Asi aiitawo here zvematongerwo enyika musi?
Inika mukoma wacho zvematongerwo enyika ka handidi kunyepa. Izvozvi kana padare panotori panapa ndikutaura kuti inini mukoma wacho handitozivi kuti waiita zvematongerwo enyika here kana kuti haaita zvematongerwo enyika. Handidi kupa false information zvandisingazivi. Izvozvi zvamutondibvunza kuti waita zvematongerwo enyika ndichozvibva kubva kwamuri.
Mukoma wemufiva Maxwell vanonzi mukoma Jonathan Kweche Kweche vachitaura vari parunare kwamutasa kumanikaland. Tabatawo miriri wemutasa central mudare reparamende vatrevor Saruwaka kuti tinzwewo maonero avo.
Kutanga ndoda kuti neurombo kumhuri ya Maxwell Kweche Kweche akapondwa marimwe zuro usiku nzvimbo yepatisi. Maxwell igamba rezuremc mukoma naizikanwa nekutaura ndokwati chimamirira akaita upenyu achizvishandira zvake mabasa ake emuoko ekutswanya matombo nekutakurira vanhu nechingoro chake chekupusha nemuoko. Tinosuma zvakanyanya nekurasirwa kweupenyu hwake nezvatiri kufungidzira kuti zvinekuita nematongerwo enyika inova nyaya iri kuongororwa nemapurisa nivaone kuti akapondwa nani. Asi zviri pachena kuti harusi rufu rwemunhu akarwara kana not a natural death. That is from the pond.
In Dana and Amuku Fungizrauti, Vakamu pond.
In the Mukunzovanda, Kumana, you, Akanga, Sambaza, Masoku, Adam Power, Lamino, CIO, and all the passwords. Ameno zvakaitika kubva kune vanhu ivavava so kuvidzira hatiinayo taitarisirei kuti mapurisa ationgororere nyaya iyi ikude pachena kuti ndivo chokwadi seremasiya vakaponda kana masoja kana kuti vanezano unorangopondwawo zvake neimwewo mhondi.
Mumiriri wemutasa central mudare reparamende vatrevor Saruwaka vachitaura vari parunare kwamutasa. Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika musocial media, chirongwa chatinopakurirwa naMavelas Mutanganya uye.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei, chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona, musi wechipiri, china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutaura nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanya imo muno muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, icho chinokokerwa nehurumende yeAmerica. Regai tinzwe kuti vakanzwa nenyaya yechirongwa ichi kupi.
Tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu Ana Rwanika. Ungatitsananguro kuti wakanzwa nani nezvechirongwa cheyali?
Chirongwa cheyali ndakanzwa kubva kuna mbuya vangu vanogara kuZumba vanobva kuUP. Vakaenzwa kuti vachitaura pastudio 7 vachitaura nezveyali vakabva vandifonera vakandiudza kuti ndikwanise kuapply.
Iwo wakanzwa sei uchinzwa mbuya munhu ari kuZumba maramba pfungwa achikudzwa kuti pane chirongwa chakadai?
Mbuya vangu vanongofarira kuti ndikwanise kubudirira muupenyu, saka chese chavanongonzwa chavanongofungidzira kuti mukuru wavo anokwanisa kuita vanogara vachindiudza.
Indinoitwa Pasimon Love, ndakapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship 2019 ndinobva kuchiredzi. Ndakanzwa chirongwa chichishambadzwa paradio pastudio 7 Voice of America. Ndingati vese vakasununguka kupinda muchirongwa unongoapply maapplications for 2020 anenge achivhurwa manje manje vanozivisa pawebsite yavo yeYali. Vamwe vanogona vange vachiziva chirongwa ichi chinzi Yali cause ndo zita rakatanga kukurumbira pachirongwa chino ichi.
Ine ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti musakanganwa kunge muinesu mangwana pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei.
Tino tenda marvelous muchirongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum na 8 PM. Tirikutarisa dambudziko remapassport iro ravhiringidza zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai mashoko kustudio 7 muchishandisa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muna Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi yaba ku VOA Ndebele.